Tungamiri wa MDC Alliance wa Nelson Chamisa vaita musangano wa MDC Alliance kwa Murehwa uyo wapindwa nevanhu vakawanda zvikuru. Vachamisa vati hurumende yavo ichaona kuti matunhu ose asumudzirwa uye munhu achagara munyika zvine chiremera pasina kumanikidzana sezviri kuitika pari zvino.
That way tinoziva kuti Murehwa inode. That way tinoziva kuti Mutoko inode. That way tinoziva kuti Mutawatawa inode. Kwete kungoti moita wapusa wapusa madzima magheti motanga kurova mari semwari yemusana. Izvozvo hatizvide izvozvo. Tinoda kugadzira nyika, tinongogadzira. Ende tine magweta arimo. Tine shasha kamainjiniya arimo. Kuitira kuti tigadzire nyika iende kupi? Chechipiri chatiri kugadzirisa nyaya dzesarudzo munyika. Pagavhenesi. Hatisi kuda kuti sarudzo dziitwe futi dzokuti tinoramba tichitaura zvokuti ngamuuye maobserva maminimum conditions mareforms kurakidza kuti we are backward. Takaenda kunohwa hondo kuitira tione one man one vote. Kwati mukatarisa zvakarwirwa nachongogara hazvisati zvazadzikiswa. Zvakarwirwa nachitepo hazvisati zvazadzikiswa. Zvakarwirwa nalukwati masuka hazvisati zvazadzikiswa. Tadzamukoma Nikita Mangena hazvisati zvazadzikiswa. Tofanira kudzokera ipapo tinokoshesa nyaya yatakarwira rusununguko hondo yedu yekuti munhu akodzere kuvhota asingamanikizwi pokuvhotera.
Vachamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa zvikuru nevanhu vekwaMurehwa vatora mukana uyu kushora zviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF zvokuisa masoja munzvimbo dzinogara veruzhinji. Vati muhurumende yavo masoja achange ari pamutambarakede achidya nyama agere kumabharaki avo ukuwo mapurisa achiremekedzwa.
Kwanzi masoja mamwe akadiploiwa mumaruwa. Munozviziva ende nyaya yavari kutaura kuti mabhinya. Is their strategy yokuda kutraya kupinda mumaruzevha tinozviziva. Tizambamatisa? Vatotsika? Mbada isati yadya mwana wayo inotanga yamupombera kuti unonhuwirira sembudzi. Tiri kuvaziva gemu yavo. Vati rwendo runo regandi kudze. Vachademba? Kudemba kuti mudhara tsvangira idzoka. Munhu uya wakatisiyira chinyavada. Wanhu unoti accept. Isu hatisi kuzobvuma nyaya yavari kuita yekuti vanokanganisa masoja edu. Vana mukoma ngavadzokere kumabharaka vachengete nyika. Tovagadzirira upenyu kuti vadye mabhifi vari mumakamba. Tovapa mapfuma kuti vatendere vachirakidza kuti our country is a country of pride. Munhu anoshanda ari musoja anofanira kunge ane badge of honor in the country.
Vachamisa vaperekedzwa kwaMurehwa neutungamiri webato ravo kusanganisirawo mutevedzeri womutungamiri webato reMDCT Engineer Elias Mudzuri pamwe nevatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanoti vaWelshman Ncube vatendai biti nevamwe.